na kama nijakunaona minister kwete mandansi Sondela Pera but ndisanda waona tambi ita tumira timu kwedu zaingatineve wakuru wetu zesa mekwedu kuministri wanaona nesi magetsi meku ministry of finance meku reserve bank izi taataka zvironga chitoki sekuzeva kwa muna ita tine chikwereti chatinacho pane ya mari 10 million yatakabhadhara saka taida kuti tino matechnical people edu vanotaurirana navo toona kuti zvinoita kuti zvinhu zvishande zvakanaka kusouth africa nekwedu ndezvipi saka ndo pane nyaya ipapo takamirira kwavari kuti vachindipawo ruzivo rwekuti zvakamira sei
asi kusvika pari zvino vawedzera here magetsi aya kana kuti zvichingori pazvanga zviri
havasati vandipa magetsi ndirikutarisira kuti vachandipawo magetsi
ko tichitarisawo panyaya yechikwereti apa ivo vari kuti vari kuda mari uye zimbabwe yakasunungukawo kubhadhara mari yakawanda zvakadii
ndikwanise kuti ndipinde munhaurwa idzodzo nokuti ndenge ndakuvaisa pressure pazvinhu zvazviri zvichakavanza nekuti tichiri kuzvitaura
saka kare zimbabwe yaimbowana magetsi akawanda zvakadii kubva kueskom uye paine chairi kuwana here pari
zvino taimbowana ma400 megawatts vakazembinge vasvika pa50 megawatts nekuti vanga vaomerwawo vadzikisa kusvika pa50 saka pa50 iyoyo yakazobviswa iko zvino hapana chavari